ndino kuchinganidza nemufaro ini ndini tanonoka wande tichiti eino imisoro yenhau dzanhasi chishanu ndira 25/2019 sangano rezimbabwe council of churches rinoti vatori venhau vane basa guru rekubatanidza vanhu pamwe nokutanga nhaurirano dzinoendesa nyika mberi richiti pari zvino handizvo zviri kuitika sezvo vamwe vavo vari kutora mativi emapato ari kukakavadzana munyika vanhu vakawanda vari kusungirwa mhirizhonga yakaitika svondo rapera vari kunyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba masoja maviri ari pabasa anomiswa mumatare edzimhosva achipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga masangano anorwira kodzero dzevanhu pasi rose anosanganisira Amnesty International okurudzira Zimbabwe kuti igadzirise nyaya yokuchorwa kwekodzero dzevanhu munyika zvizvarwa zvezimbabwe zviri muamerica zvoratidzira pamuzinda wezimbabwe muwashington dc zvichiti hazvisi kufara nezviri kuitika kumusha muchirongwa chelive talk na8pm tiri kurangarira mabasa akaitwa naoliver mutukudzi uyo akaitwa gamba renyika kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460khz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne9885 shortwave